International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 9, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mumavhiki mashoma adarika kwopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Lazarus Gringo Boora, uyo aizivikanwa zvikuru munyaya dzemitambo, ashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo nekuManicaland neZulu. Kufa kuri kuramba kuchiita vanhu kuBulawayo kwapa kuti Zimbabwe ive nyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kuchamhembe kweAfrica pachienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika uye vafa nechirwere ichi kana kuti fatality rate. Zimbabwe ine vanhu vave kuda kusvika zvikamu zvitatu kubva muzana vafa nechirwere ichi kana kuti 2.9%. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ine vanhu 1.4%. Zambia ine 2.1% kuchiti Botswana 2%. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 253. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi neZulu uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zvapa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika muna kurume husvike pazviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8531. Vanhu gumi nemumwe vakapora neZulu zvasiya vanhu zviuru zvisere nevashanu kana kuti 8005 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, vakawanda vacho vanove zana nevaviri vari kuBulawayo uye kuHarare kuine makumi matanhatu nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvishanu, vane zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 45,145. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million. Vana vechikoro form 1 ne 2 pamwe nemagrade 0 kusvika kugrade 5 vadzokera kuzvikoro asi varairidzi vakawanda vanga vasiri pabasa vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti vanhu rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varairidzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagrade epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kudaudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWesley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varairidzi vasipo.
Tikaisu tangosiyo vana kungosecure nzvimbo for next year, otherwise hapana kudzidza kwavari kuita. Ende vangu vachitaura kuti vachatenderera vachimaka maregister maclasses. So ndozvatangoitirawo vana kuti vangoswera. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees, because as long mwana acho uya pachikoro uchabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mahlovu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuchikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nieligore rese vana vakagara pasina chavari kuita. Zvinova zvatodzosera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varairidzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira vachiti mari inoita zviuru gumi nezvishanu nechidimbo zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varairidzi.
More than 93% yavarairidzi hazina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varairidzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafungidzirwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObet Masaraure vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwekusavapo kwevarairidzi.
Taona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana maticha anokwanisa kuatendako. Neimwe nguva vanga vachidzorerwa kumba nyaya yekushaikwa kwepersonal protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vauza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi vese vanga varipo panguva dzakatarwa. Mune zvimwewo zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassroom.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarairidzi.
Zvikoro zvavhura muda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Varairidzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora kuAmerica ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yava Genius Ginimbi Kadungure Awakashaya nezuro mangwana ni mnjozi emumu gwagwa kuboredeo neshamwari zavo natu. Ino timutumbi wawo uchavene kwa nama na chiremba mangwana uye varukutarisi wakura zikwa ne mugovera. Ngati nzwe urukuru ya itu wana Blessing Zulu Studio 7 na wa Darlington Kadungure.
Urungwa hukubigo kwa Genius Kadungure anezikano wane nyike sachinzi jinimbi. Urukutanga mangwana Tuesday, Morris Tuesday, parukutwa post-mortem. Body yodzokera kupala. Apa ntiu muswe Friday. Friday tupatisha tura body. Tue anaye kudombo shava. Icharara mbamake. Saturday tue iradzika iko kudombo shava kuno. Pani njimbo ichazo onekwa nila jinji vachawe ya kuno kuzomuviga gambare biri.
Semure kwa Kadungure mungati marasikiru kwa one munu angaka itaswe ichaisu.
Semure kwa Kadungure tukuchema tabisiru wa pila yangaraka bata musha wese. Pata ichemera kana zosi za woma. But pata kuna tutaura. Genius was not just an icon to the Kadungure family. Asikuwa mbusha wa yose. Aka idevelopa. Ariwega amire, ariwega. Zeguti takuto shanguti panel atakwanza kukontinya basa guru kakarifuwa na mungu koma na uyu. It's not easy kuti munu unote gaziri ya tara mnyika. Zinzakao makudai. Akatitua zakao zeguti na natuku wadziwa tukuchema. Nda atisiko kuti tanyara atuwa sasa ita secha sasa hizo. Atuku wadziwa.
Wa Darlington Kadungure wanga wari parunare muarare na Blessing Zulu Studio 7. Mune imu onyaya. Aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Boora anonzi ashaya kuchipatara cheWestview muHarare nhasi mangwanani. Boora anga ave nemakore makumi mana nemasere kuberekwa. Gringo ainge ave nenguva yakareba achirwara uye akambonogara kumusha kwake kwaRukweza kunyazura. Gringo anozivikanwa nemitambo yepanhepfenyuro yeterevhizheni inosanganisira Chiwerure, Gringo Ndiani, Gringo Mariri pi uye Gringo Troublemaker. Mamwe akaitawo anosanganisira Village Secrets uye filimu rinonzi Yellow Card. Mutori wena uopo uchingono ashitsa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe achiti hapana mhosva yaakapara kubudikidza nezvaakanyora padande mutande rake reTwitter maererano nekusungwa kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvaro Henrietta Rushwaya. Thomas Tripasi anotipanya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chachingono kudare gweta rake amai Beatrice Mutetwa vati hainganzi mhosva kuti chingono akanyora nezvekurwisa uori kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority. Chingono pachake audza dare paashevedzwa kuti ape ufakazi kuti akaona sekuti pakange paine uori wakange waitika kuti vachuchisi vakange vasiri kupikisa kuti Muzvaro Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika siri pamutemo. Ati zvakamushamisa nekuti goridhe iri raive nemari yakawanda inotokwanisa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika. Ati semutori wenhau akaona zvakakodzera zvakare kuti aburitse nyaya iyi paTwitter achiti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitwa nemunhu ane ukama nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende vanove zvakare vari kukurudzira kuti munyika musaitwe zveuori. Chingono aramba kutaura kuti akamusuma nezvenyaya iyi ndiani achiti semutori wenhau haburitse pachena vanhu vanenge vamupa mashoko ezvinenge zvichiitika. Zvataurwa naChingono mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rake vaGift Mutisi avo vati zvanga zvidiwa nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti kuti Chingono ataure kuti ndiani anomupa mashoko zvinotyora kodzero dzake semutori wenhau.
Constitution yedu inoti majournalists kana kuti isuwo vamwana tinokodzere kuchengetedza vanoti pa uchapupu padari tiri kupokana nekuti vahopo Chingono vaiswe parimandi tiri kuti isusu zvakaitwa naChingono zvakanyorwa mapepa emhosva yaChingono hazvisi kubudisa mhosva yakaparwa. Chiri kubuda chete ndechekuti vaChingono vakaexposa corruption.
asi vamutsokoti vati zviri pachena kuti chingono ane chekuita nekuparwa kwemhosva yari kupomerwa yekukanganisa kufambiswa kwenyaya mumatare sezvo achiti akanyora nyaya muzvare rushwaya patwitter achiziva kuti nyaya iyi ichazenge iri mumatare mutongi wedare amai marehwa nazvogofa vati vachatora mutongo pachikumbiro chachingono mangwana Mune imwewo nyaya, mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa, muzvare Hendrietta Rushwaya, vaudza dare nhasi kuburikidza nemagweta avo, kuti vari kuda kudzoserwa goridhe ravo, rinorema makirogiramu matanhatu, richikwanisa kutengeswa nemari inosvika zviuru mazana matatu, nemakumi matatu, kana kuti $333,000, kana vachenurwa nedare, vachiti havana mhosva yavakapara, gweta ramuzvare Rushwaya, vatapiswa mudzvetero, vaudza dare kuti vachuchisi havana nyaya yakasimba yekuroverera muzvare rushwaya vadzvetero vaudza mutongi wedare raMajor Street vangoni nduna kuti muzvare rushwaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kubuda negoridhe iri zvisiri pamutemo apo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vadzvetero vati muzvare rushwaya vakangotakura bhegi risiriro apo vaida kuenda kuDubai gweta iri rati kuda kunyima muzvare rushwaya mukana wokubvisa mari yechibatiso zviri kukonzerwa nekupinzwa kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika vamwe vakasungwa namuzvare rushwaya vanoti vaAli Mohammed vaStephen Tserai vaRafius Mufandauya navaGift Karanda vari kudawo kuwana mukana wokuti vabvise mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba pataenda pamhepo magweta aya anga ari pakati pekupeta chikumbiro ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika uye vari vaimirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika panguva iyo vari kutarisirwa kukunda musarudzo iyi uye vaimirira Democratic Party vaJoe Biden vatanga gadziriro yekutungamira hurumende yeAmerica kana vakangonzi chete ndo vakunda. VaTrump vane tarisiro yekushandura mamiriro akaita zvinhu pari zvino vachiti sarudzo dzakabiririrwa matunhu akawanda avakakundwa navaBiden kunyange hazvo vasina umbowo. Kana vaBiden vakabudirira kunzi ndo vakunda musarudzo vanenge vachizotarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Asi anenge akunda asati atoreswa mhiko musi wa6 ndira gore rinouya rakare dare reCongress richatanga raverenga zvakare zvigaro kana kuti electoral votes kubva kumatunhu ose enyika richibva razivisa zviri pamutemo kuti akunda musarudzo ndiani. Chizarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaFrank Guni vanoti vaBiden vari kutarisirwa kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa neakunda kunyange hazvo vaTrump vari kuenda kumatare edzimhosva vachipikisa.
Zvatingataura ndezvekuti vaBiden vari kuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tingade kuti vateereri vazive kuti kuita concert defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa husarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati yatu concede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kare uko asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonzi sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka kugadziriro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga.
Gadziriro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenzaniso pari zvino vaTrump ndo vari kuti ivo vakabirirwa vanosungirwa kuunza umbowo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza umbowoiwohwo kana kuti vakaunza umbowo husina tarukano mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera zvinoda kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tiri kuona mutungamiri wenyika waTrump varikunzi varikuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Hasina kutanga ipapo pana vaTrump isu tikadzokera even kuna John Adams kuma1800 uko. John Adams akazviitawo izvozvo. Jefferson paakanga akunda. Saka tichidzokera panyaya iri pano, vaTrump kukoka vaJoe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa risi pamutemo, nekuti vachangobuda chete muWhite House vashinda vasingadi.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira ndege dzehondo kunokanda mabhambu kumaodzanyemba kwenyika yavo mudunhu reTigray, uko kune vanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe. VaAbiy vari kuita izvi kunyange hazvo United Nations nedzimwe nyika dziri mudunhu ravo dziri kukurudzira nhaurirano. VaAbiy vakatumira mauto aya vachipomera mamwe mauto avanoti akapanduka achitsigira vatungamiri vedunhu iri mhosva yekurwisa kamba yemauto nekuda kutora zvombo. Vanhu vemuTigray vanoti VaAbiy verudzi rwechiOromo vanove vakawanda zvikuru munyika iyi vari kuvambunyikidza zvapa kuti vave vaite makara aso nane. Mushure mekuvhota nekumira mazuva akawanda kuti mavhota averengwe, vanhu vemuAmerica vasara vasina kubatana nekuda kwekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika kwemarudzi, kurwisa chirwere cheCovid uye kusatambirwa kwesarudzo nevamwe vebato reRepublican Party. Vatsigiri vavaJoe Biden ava vari kutarisirwa kukunda kana kuti projected winner musarudzo vanoti vave kuda kufambira mberi kupodza maronda aunzwa nekunetsana uku. Asi vatsigiri vavaTrump vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange pasina umbo hwavari kupa. Nyangwe vatsigiri vavaTrump nevavaBiden vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira kufara kana kusuwa kwavo vakavanda, vane chivimbo chekuti kunetsana kuchapera vobatana kuti nyika ifambire mberi. Dare remuAustralia ratanga kutonga makambani ekutora nhau makumi matatu mhosva yekuzvidza dare panyaya ipomerwa mukuru wekereke yeRoma munyika iyi Cardinal George Pell yekubata chibharo vanakomana. Cardinal Pell vaive chipangamazano chaPope Francis uye vakambobatwa nemhosva iyi asi vakazochenurwa nedare. Mutongi wedare mudunhu reVictoria akaudza vatori venhau kuti vasaburitse nyaya iyi asiyo vakaenderera mberi nekuiburitsa vachizvidza dare. Vamwe vari kuendeswa kumatare kunyange havo vasina kudoma vapeu nezita vachingoti mumwe mukuru asi vanonzi vairuma vachifuridzira. Magweta emakambani aya anoti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau. Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamirira mumitsetse pazvibhorani. Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
Taita sapanguva dziri kugadzirwa budget vemakanzuru aya vapushewo kuti mabudgets avo akwire, zvinoita kuti vagone batsira vagara tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamo handioni kuti pane dambudziko guru nemhaka yekuti mukatarisa pazviborani panobuda mvura idzi vanhu vedu vanozonge vakuenda vanomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva nemhaka yekuti pazviborani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara auya anenge ari mberi ndiye anokodzera nairi nguva yekusa vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masanskrit lotions avo zvakapetwa zvavanga vachiita munguva dzechando saka masanskrit aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge ageza zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vageza ende tichitarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zviri nyore mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muzimbabwe ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma asiri kunyatsokwanira vanhu vese so kana munhu aitisawo mari yake yakati oo anenge achitarisirawo kuti awanewo sevhisi yakanaka
mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kuashekezi machihafu vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga
semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa zvinhu zvakatiomera kwazvo nekuti zuva ndiyo mhando yedu kupfuura dzimwe mhando dzose nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda maronda iwayo akasakurumidzwa kurapwa anodevelopa into skin cancer iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muzimbabwe
vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa
saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatirino yehitway because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neyo skin cancer ende kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma uyezve kana kwakwemaprivate kunoti dhurei kune vane vana vane albinism please chengetedzai vana vasatambe muzuva
nyanzvi munyaya dzeutano dr tinotenda michael smemeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva
ndingokurudzirawo kuti as a nation tinofanira kubetserana especially munguva dzino dzekuti zuva riri kupisa maningi uyezve rakati jekei enge masupplies edu emasunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatsoimportwa panguva yecovid tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza my resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Ongoro yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usope. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usope. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Kiri Mudzamiri.
Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira sambambozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri.